manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 25/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, zvinhu zvangooma nenyaya kuti mabridges nemaroads akadamagewa zvakanyanya. Saka kuti tisvike kuvanhu nechikafu chakawanda neshelter yakawanda ndobva chine njodzi yacho.
Hurumende inoti ichiri kuenderera mberi nekutsvaga mitumbi yevanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi uye kuedza kubatsirawo vanhu vakapona padutu mupengo recyclone Idai kuri kuenderera mberi kuchipinge nechimanimani
musangano uyu musangano wakakosha nekuda kwekuti uri kutarisa nyaya yekudzvanyirwa kwezvara nenyika yemorocco
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosimuka munyika zvakare vakananga kumusangano weSADC kuSouth Africa.
Pane gate number 4 yakaita senti ndopakatatisiriwa vakaita ipapo.
Zifa inoti iri kushushikana zvikuru nekufa kwemumwe mudzimai kuNational Sports Stadium neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vanoti huwandu hwevanhu vafa nenyaya yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai kumanikaland nemasvingo hwasvika pamazana nemakumi manomwe nemapfumbamwe uye vamwe vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe havasi kuzivikanwa kuti varipi asi bazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu pakati penyika kana munyika reInternational Organization for Migration rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakafa muZimbabwe mutsaona yedutu mupengo recyclone Idai. Vamoyo vanoti pave kuda kuti patsvagwe michina mikuru yekupidigura mazitombo anofungidzirwa kuti achiri akatsikirira vamwe vanhu vari kushayikwa. Vativo panoda imbwa dzinoshandiswa mukutevera hwema hwemitumbi yevanhu kana kuti macadaver dogs kubatsirana nevari kutsvaga mitumbi. Vatendawo kuti kuendesa rubatsiro kuchiri kunetsa nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita sezvikopokopo. Zimbabwe yakwanisa hayo kuwana rubatsiro nhasi apo European Union yapa chikopokopo chemhando yeMI-8AMT kuburikidza neWorld Food Program. Chikopokopo ichi chatotanga kuita basa chichibva muguta remutare. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu kuManicaland, Tabata Vamoyo.
Aiwa, zvinhu zvangooma nenyaya yekuti mabridges nemaroads akadamagewa zvakanyanya. Saka kuti tisvike kuvanhu nechikafu chakawanda neshelter yakawanda ndobva chine njodzi yacho. Asi tava kuvhura migwagwa, tava kukwanisa hedu tatagara tichiinda nemahelikopita kunoisa zvimwe zvinhu. Asi shungu dzedu ndedzekuti dai takwanisa kuindisa malori, kuriko kumwe kwatava kukwanisa kuindisa ma5 to 7 tons, but mabig lorries haasati akwanisa kuinda ikoko nemhaka yekuti mabridge akadambugwa mazhinji. Chepiri ndechekuti tibatsire vanhu nemedicine. Saka takanodropa medical supplies pamaclinics yese okuti mani mani. chetatu ndezvo kuti tiri kutsvaka vanhu vakasvika nenjodzi nekuti matombo nemamudslides akabva mumakomo tinofunga kuti akafushira vanhu saka kunyange tichiudza nyika yose kuti iko zvino tava nemabodies vanhu vakashayika vari 167 asi nenyaya yekuti tichine vamwe vatisati kawana 329 ivava tinoramba tichitsvaka ndokuti tofunga kuti vakafushigwa saka ndokatine njodzi yakakura
takambonzwawo vamwe kuchiuto vachiti vanenge vanga vachida kuti vamboendewo kunoona kuMozambique kune mitumbi yainzi iri kuwanikwa ikoko yaifungidzirwa kuti yainge yaiyeredzwa kubva kuZimbabwe zvakafamba sei papa
mauto edu aita basa gurusa nokuti kwakusingasvikikiwo vanga vachifamba netsoka 30-40 kilometers vachipedza nzizi vachinobatsira vanhu kudhuze nokuMozambique vomuMozambique vangava taatambonza masvidzi zvokuti 40 asi vavakachengeta chaivo 8 vakatora mapicture vanhu ivava vasati vakavachengeta vakavuisa kwetiri kuti tifambe tichibvunza mumamisha mumaraini kuti munozivawo vanhu here ivava vazhinji havazikamwe so handizivi vazhinji vane ruzivo kuti kuchimanimani area kwetinotaura uku kune matombo gold kune ngoda kunotengesewa mabhanana so vanhu vaikonveja vachibva kwakasiyana-siyana saa tinongofunga kuti ivava ndio vetiri kutevera
gurukota rinoona nezvematunhu vajulai moyo vari parunare muHarare zvichakadaro vamwe vanhu vekuchimanimani vari kutenda zvikuru vasanganai Dube Tafura avo vakarwa semvumba kununura vamwe vanhu vainge voyeredzwa nemvura ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvekubatsira kwavakaita vamwe vemumusha mavo
isusu takasunge tambo panga pane nengo dzenga dziri kusati kwemvura saka takasunge tambo rope yaiende papolice camp tichindokosunge window yepolice camp kuti vanhu abude ipapo takatosvikepo isusu netambo iyoyo tichosunge pawindow tichoti vanhu chibudai saka by the time takati tiri kuprocess vanhu amweni akabuda but vanhu amweni akachekubuda because vaifunga ichiti mvura ichadzikira
tambo iyi manga maiwana kupi chaizvo
takatotoe mushop musaitengeswa mwachikapuna
mungati makakwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii netambo yenyu
ma25-30
tichitarisawo vasina kukwanisa ndanzwa kuti vamwe zvinenge zvakazokona zvii zvanga zvaakuitika nemvura iyi
inini ndanga ndiri mukati mwemvura ndiri pakati nepakati saka mvura iyi yakaenda kowedzera ndokubva nhamanandada ndichobude kunze mvura yakambokuya one time ine force ndokubva yasunda mota imweni yainge iri padhuze nependeetaka takamira yainge iri mhanya zvisikaiti ine dutu zvisikaiti saka nokudaro vanhu vakabva ambonyerwa ipapo ndokubva hitikiroe ngemapfuwe
saka ndokutorwa kwakaitwawo netambo yacho ko
tambo yakatorwa yochende kusaidi yakazodambuka ngemota dzakaipfusha
asi manga mamboudzwa here kuti kuchauya mvura yakadai uye kuti vanhu vabve kunzvimbo yamanga muri
ya takaudzwa kuti kuchauya mvura yakawanda but hatina kubhiva because pakauya cyclone iyaiyi yakauya kudanaya 2011 mvura yakasvike mudhuze mwemo but yanga isina force yakadai ndeiyi
saka vanhu vakawanda vakatsakatika mungati vangasvike vangani
vanhu akatsakatika angasvika kuma500 because yainge iri location yainge nemacivil servants nevana vechikoro nemarogers aitorojwa iende kumadzimba yanga iri nzvimbo ndikati handitozivi ndikati ndisiona sei
pane imimwewo mitumbi yatiri kunzwa kuti haisati yawanikwa yakatsikirirwa nematombo mungade kuti paitwe sei panzvimbo iyoyo
ndingatoti paiswe senzi ngekuti matombo aripo life yangu yeche inini ndane 45 years asi handambomaona since akafamba
aibva kupi matombo aya
aibva kumusoro kune dhemu ranga riri kumusoroko remagetsi ya ndodhemu ndiro rakatsemuka
vasanganai Dube Tafura mugaro wekuchimanimani vachitaura vari parunare vari kuchimanimani kwakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa kumusangano wemazuva maviri uri kuitwa neSADC wekutsigira nyika yeWestern Sahara kuti iwane kuzvitonga kuzere kubva kuMorocco musangano weSADC Solidarity Conference on Western Sahara uyu urikuitirwa muPretoria uye urikupindwa nevatungamiri venyika dzemusadak vaimbova vatungamiri pamwe nemakurugota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Musangano uyu unotevera mwakaitwa muna Nyamavhuvhu 2018 nevatungamiri venyika dzemusadak pavakabvumirana kuzoita musangano wepiri uyu. Asi vamwe vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vanoti mutungamiri wenyika angadai asina kusimuka zvakare kubuda munyika panguva iyo nyika iri kuchema dambudziko rakonzerwa nedutu mupengo Cyclone Idai. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Musangano uyu musangano wakakosha nekuda kwekuti uri kutarisa nyaya yekudzvanyirwa kwekwenzavara nenyika yeMorocco. Pane musangano wakamboitwa muna 2017 wakamboongorora nyaya iyoyi yekudzvanyirwa kwekwenzavara neMorocco nokubva wati aiwa pamutuda Solidarity Conference yakazvimirira yega. Saka musangano wakakosha chaizvo kudunhu reAfrica.
Asi musangano uyu ungakosha zvakadii zvekuti ungaitwa kudunhu rekuchamhembe kwaAfrica tichiona kuti iyo Western Sahara iri kumusoro uko kwaAfrica?
Zvatinoda kuti tizeva kana zvimbe zvekuti Africa ine chete hongu zvingadaro kuti Western Sahara iri kumusoro uko. Asi zvinoitika kana zvinogona kubvumiranwa nenyika dziri kuchamhembe kweAfrica zvinogona kuva nezvazvinogona kubatsira kana kusabatsira kunyange zvabve nyika dzacho dziri kure nakure nekuti Africa ine chete.
Tinoona kuti musangano uyu uri kuitwa iyo Morocco iri kunzi ndo yakapamba pari zvino Western Sahara haisi kupinda musangano iwoyu. Saka musangano unozokosha zvakadiwa?
Musangano uyu unokosha nekuti uri kuita kuti dunhu reSADC nedzimwe nyika, nekuti kune dzimwe nyikawo dzisiri SADC dziri kuzopinda musangano, vave nechisungo chimwe chete panyaya iyi. Nekuti mataurirwo ayaitwa kare ndeyekuti paingobuda mashoko apo nepapo, asi tinezvo vanoda kusunga chavangati chisungo chimwe chete pamusoro penyaya iyi.
Kune vamwewo vari kuchema kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanyanya nzendo dzavo, imi munotiwo?
Vari kudaro vane nyaya nekuti mutungamiri wenyika vanenge vapindwa nemweya vaimbova mutungamiri wenyika vamugabe wekungogara vari muchadenga.
Avo vanga vari vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC rinoti sangano reSADC raifanirwa kunge rakasheedzera musangano wechimbi-chimbi wekuzeya nezvedambudziko redutu mupengo Tropical Cyclone Idai iro rakarova nyika nhatu dzekuchamhembe kweAfrica dzinoti Zimbabwe, Malawi neMozambique. Bato iri rinoti kuchine vanhu vakawanda chose vasati vazikanwa kwavari uye zviuru nezviuru zvevanhu zvakasara zvisina misha uye vakapona mutsaona iyi vari kusangana nematambudziko ekuti vakwanise zvakare kuzvisimudza kubva pavakasiyiwa nedambudziko iri. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume.
Paide padaniwa Extraordinary Summit kuti vanhu vemusadhaki zvovofa, mukatarisa mifananidzo iri kubva kuMozambique, macity dzanyura, nyika dzanyura, vanhu vari kufamba huro dziri mumvura, matowns apera. Kana zvino kupera kwebhaira, kupera kweMalawi, kupera kwechipinge, kana kusingadani Extraordinary Summit yemuZimbabwe, asi pakangonzi hwani wavo oda kubviswa pachikaro, pakangonzi hwani wavo kwaitwa demonstration, vanoungana vachisatana kuti aiwa musademonstrator against Ngana. Asi izvi zvakonzera kuti misha, zvakonzera kuti maguta ange achiparara 90% kana iri bheira, nezvimwe zviguta zvidiki zvaparara. Hapana kana hwani mukuru ati ngatidanei gungano guru reSADC titaure nyaya iyoyi. Vari kutodana gungano rekutaura pamusoro penyika iri kumusoro-soro uko kumapeto kweAfrica, vachitadza kutaura kuparara kuri kuita nyika pavakatarisana napo.
Asika wa mafume uyu musangano wa mwari kuti musangano wakakosha nekuti ndewe Africa kuti inge ichisununguka uyo Western Sahara iyi zvaingoitwawo munguva yehondo yeZimbabwe vachitsigirwawo nedzimwe nyika dzemuAfrica.
Eka ndoo zvinoitwa kana nyika yako isina kuwirwa nebongo zoro isina kuvhiringidzwa sezvakaitika nyika iyoyi. Mari yedu yose yenyika vamwe vese vari kudambura dambura pavanogona napo vachipa kuti Zimbabwe ibetsekane, vachipa mari kune vari kutambura, vachipa zvinhu kune vari kutambura. Ivo vari kutora mari yavanofanirwa kunge vachiendisa uko vachifambisa nayo, vachitsvaga ndege dzinenge dzichibva kure kure, ndege dzinenge dzine rifa dzine utefetefe dzisingaonekwi pano pasi, dzinenge dzine masofa kuda anotaura, ndo dzavari kufamba nadzo. Asi vanhu veZimbabwe vari kunonga nhoko nemuromo, asi hurumende iri kuwana mari yekuti itsvage ndege kubva kunyika dziri kure kure.
Ava vanga vari mutauri wemudc vajacob mafume vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Zvinonzi pane vanhu vakawanda vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe mudunhu reManica kuMozambique vasati vawana rubatsiro kubva zvakaitika mafashamu etropical cyclone Idai ayo akauraya vanhu vakawanda muZimbabwe, Malawi pamwe chete neMozambique. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi uyo ari muMozambique anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda kunzvimbo inonzi Matarara iri munharaunda yeDombe mudunhu reManica kuno kuMozambique vanoti havasati vawana rubatsiro kubva pakaitika mafashamu ecyclone Idai ayo akakonzerawo kufa kwevanhu vakawanda muZimbabwe neMalawi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Sonia Stole, avo vanoti vanobva kuChipinge, vaudza Studio 7 parunhare vari kuDombe kwakare kuti pavanhu vasati vabatsirwa ava pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kudarika zana. Nharembozha yavanga vachishandisa isati yadzima, amaistole vati vanhu vakawanda vari kugara nezvitunha pamusoro pedzimba sezvo vemasangano anobatsira nechikafu vasiri kukwanisa kusvika kunzvimbo iyi. Vatiwo kufa kwevamwe vanhu kuri kukonzerwa nekukuvara kwavakaita uye kushaya mvura yakachena yekunwa. Amaistole vati kunyange hazvo mvura yaderera pari zvino kunzvimbo yavari, vanhu vazhinji havasi kukwanisa kubva muzvuru zvisina kusvika mvura. Mumwe mutori wenhau wemuno muMozambique, vaSaulo Dima, vaudza Studio 7 kuti vamwe vavari kutaura navo vari kuti vamwe vagari venzvimbo iyi vari kugara vakaturika zvitunha pamusoro pedzimba nemuzvuru mavari.
Kuti pakasvika cyclone yakasvika nemvura ikadzadza Dombe ese, kune vamwe vanhu vakafa, vamwe vakaonekwa vechiberuka-beruka murambo. Namanji-manji so awasi kukwanisa kuwiga vanhu vakafa nekuti kune mvura. Vamwe vari kutogara nawo, vamwe vechitoona kuti munhu ari kupera ari kuora.
Vadhima vatiwo zvikepe ndizvo zviri kushandiswa kubatsira vamwe vanhu munharaunda iyi, kunyange hazvo vazhinji vevanhu ava vasati vabviswa pakati pemvura kuenda kunzvimbo dzakaoma. Gavhuna wedunhu reManica vaManuel Rodriguez vaudza nhepfenyuro yemiramara kuti hurumende yavo ichashanda pamwe chete nevemasangano anobatsira nechikafu vari kutsvaga nzira dzekusvitsa chikafu kuDombe pamwe nekuona kuti vari kuda kubviswa mumvura mavari umu vangabviswe sei. VaKenyas Mushope avo vanoti chizvarwa cheZimbabwe kunyange hazvo vakakurira muno muMozambique vati panogona kunge pakafa vanhu vakawanda muBeira kudarika vaziviswa kuti vafa kusvika pari zvino sezvo vachitipa nevanhu vazhinji vakaeredzwa kunosvika munyanza yeIndian Ocean. VaMushope avo vanogara muno muChimoyo vatiwo kuparadzwa kwakaitwa mugwagwa unobva muChimoyo uchienda kuBeira nemafashamu parwizi runonzi Aluma ruri munharaunda yeNematanda kuri kuvatadzisawo kuti vanoona kuti hama neshamwari dzavo dziri muBeira dzakapona here. Parwizi urwu veruzhinji vave kutoyambutswa nemidhudhudhu vachibhadhariswa mari yakawanda iyo yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Anokwira chii? Anokwira munotingara vanditi anobva kuno nemotikari wenda asvika panyamatanda. Akasvika panyamatanda manje anobata mateksi emotobike nekuti motikari haichafambi, anobata mateksi emotobike. oenda panoenda kodzikirwa nemamotibike vanodzikira vacho mai ndipo vanobata chimangarava ziya zviyazvi.
Pane mashoko ekuti zvimwe zvarwa zvezimbabwe zvakaeredzwa kunosvika kumozambique asi zvichiri kunetsa kuti zvionekwe kuti ichokwadi here sezvo zvichiri zvakaita manyama amire nerongo. Ndakamirira Studio 7 kuchimoyo muno Mozambique, ndini Thomas Chiripasi.
Zvakaburitswa mugwaro reongororo yakaitwa nevakasarudzwa kuti vaferefete kana paive nekudyidzana pakati pechikwata chaitsvagira vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rutsigiro nenyika yeRussia, zvinoratidza kuti vaTrump vakachena pazvipomerwa zvavaipiwa zvekuti vakabatsirwa neRussia kukunda musarudzo dza2016. Vaitungamira kuferefetwa uku vaRobert Mueller vanonzi vakatoburitsa gwaro reongororo yavo svondo rapera. Gweta guru renyika vaWilliam Barr vakazoburitsawo chidimbu cheongororo iyi mukupera kwesvondo vachichenura vaTrump. Mukutarisa nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze kuti tinzwewo pfungwa dzavo. VaMazodze vari muNew York.
Maonero andinoita ndekuti pari zvino pane zvati zvabuda mugwaro kana kuti mutsvagurudzo yakaitwa navamula. Vamula vabudisa kuti ivo hapana umbo huripo hunoratidza kuti Russia yakanga ine chikamu kana kuti yakapindira musarudzo dzakaitwa muAmerica, idzo dzakaita kuti vaTrump vazenge vari prezidenti kana kuti mutungamiri wenyika. Saka izvi tiri kuzviona kuti paripoti yakazenge ichiburiswa naAttorney General William Barr hapana umbo, asi panozonzi kupindira kana kuti yatingati interference nekutsvagurudzo yakanga ichiitwa. Taona kuti vaMueller havana kubuda nepfungwa imwe chete kana kuti noti the results were inconclusive. Which means to say, zvinokasa zvakare a shadow of doubt, kana kuti zvinopa a benefit of doubt kuna vaTrump kuti vakanga vaine chokuita here. Vanogona kunge vasina kunge zvakabuda kuti zvakaitika paRussia pasarudzo, asi paobstruction of justice hapana kubuda pfungwa iri pachena kana kuti yakajeka kuti chingi chakaitika ipapo. Saka zvakare zvinoramba zvichingoisa a shadow of doubt pautungamiri hwavaTrump kuti chii chakaitika. Vanogona kunge vasina kubatsirwa neRussia kana kuti vakabatsirwa, asizve vanogona kunge vakavhiringidza kana kuti vasina kuvhiringidza. Saka tinoti zvakangoita zvingori pakati nepakati, asi toti gwaro raro rakanakira kuti rinoratidza kuti mutemo unoteedzerwa, uye pakanga pakagona kuva netsvagurudzo yakaitwa, uyewo vaMueller havana kutaurawo kuti ivo vakatarisa kuita basa ravo.
Toonawo kuti vebato remaDemocrats vari kuti hapafanange pachipemberwa iye zvino nekuti gwaro rizere harisati raburiswa. Pangaita tarisiro here yekuti zvambobuda musamari zvingange zvichizobuda zvakasiyana?
VeMadhemocrats tingati vari kugona basa ravo, nokuti vari kuramba vachiita kuti executive irambe iri patsoka dzayo, isaita mutambarakere kana kuti isava relaxed. Saka tinoti ivo vari kugona machecks and balances avo.
Avo vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunare muNew York naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvekuronga mhuri reZimbabwe National Family Planning Council riri kukurudzira vanhukadzi nevanhurume kuti vaite vana vachiri kutemwa dzinobva ropa, nekuti vakada kunonoka zvinozonetsa kuita mbereko. Kunyange hazvo vanhukadzi nevanhurume vachita dambudziko iri, madzimai kazhinji ndiwo anonzi anogumisira opowa mhosva. Mutori wedu wenhau Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvembereko vaDennis Mlambo avo vanoshanda kukliniki yeSpillhouse iri pasi peZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC vataura kuti kune zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti munhukadzi kana munhurume asangane nedambudziko rembereko. Vaendera mberi vachiti kune vamwe vanozvarwa vaine mbereko yakadzikira kana kuti anenge akura pazera zvokuti vari kukurudzira dzidziso nechenjedzo maererano nezvenyaya iyi. VaMlambo vataura kuti munhu akasaita mwana nedzimwe nguva hazvireve kuti haazvare zvachose, asi kuti anenge aine dambudziko rembereko iro rinokwanisa kugadziriswa.
Pane honzeri dzakawanda dzinokonzera kuti munhu asaita mwana. Namba 1, zvinogona kuti wakaberekwa wakadaro kune yetinoti uyu mbereko yako yakadzikira from birth. Namba 2, ngekuti wakura zera. Because tinokurudzira vanhu kuti itai vana before 35 but after 18 or from 18 tichienda kumusoro. Ndopetinokurudzira kuti vanhu ngavaite chimwana.
VaMlambo vaendera mberi vachitsanangura vachiti chimwe chikafu chiri kudyiwa mazuva ano chiri kukonzera matambudziko embereko.
Zvinosiyana munhu kuti munhu umwe anogona kutoti ari pa 30 years kana 25 years mbereko yake yatopuwa kana kuti haisati kuita zvakanaka. Saka zvinogona kutadzisa kuti munhu aite mwana. Ndo dambudziko rimwe riripo. Rimwe dambudziko nderekuti vanhuwo in general kana kazhinji kacho vanhu vava kunyanya kushandisa etinoti maGMO aya, magenetic modified food.
Vaendera mberi vachidoma mhando dzevanhu vanokwanisa kusangana nedambudziko rembereko, zvikuru vaye vanomborwara nechirwere chepabonde chinonzi gonorrhea kana kuti drop nemahumunya ayo anozivikanwa nezita rokuti mumps pachirungu.
Drop zvainoita inogona kunga iri dormant mumuntu kutaura kuti irimo miri mako but haisi kuzviratidza especially kuvakadzi. Asi yakadaro inotogona kukwira kuenda kumachubhu, inodamaja machubhu. MaSCI ane nzvimbo hombe panyaya yekushaya mbereko. Ende kazhinji kacho anoitika uchiri mudiki. Mudiki amini uchiri mukomana wezera diki uchada kufara and what have you. But paunozoda kuti mwana wakura manje zvakurapa.
Vataurawo zvikwata zvevanhu vanoshanda mabasa anokwanisa kudzikisa kana kuvhiringidza nyaya dzembereko.
Nzvimbo dzatoshanda like vanhu vanoshanda maindastry anoshandisa mabhatiri, inonzi battery industry, bhatiri dzemota munoshandiswa simbi inonzi lead ine njodzi. Mupesticide industry vane maspray vanosprayer vaya. Malong distance truck drivers because vanonga vari pari pane heat mazuva ano zvaanaa zvava matraka ari kuimprovawo kwatitia but kudhara kwaya aitopisisa zvekuti munoita zviti. Varioshanda neradiation ndirikutaura anoshanda max-ray yemuchipatara vanoshanda mune radiation like mamaini mune mametera vanhu simbi dzinobudisa radiation.
Mumwe mudzimai amai Susan Rwenyambi vekune Handa Housing kudziva rasekwa extension vatsindira mashoko ataurwa navamulambo vachiti vakanetseka zvikuru kuita vana nenyaya yokuda kumboita zvedzidzo yepamusoro.
Ndakanonoka kuroorwa nenyaya yekuenda kuchikoro zvekuda kudzidza izvi. Ndakaenda paUniversity of Zimbabwe ndikazoenda mhiri kwaMakungu. Ndakazoroorwa ndane 35 years. Mbereko yakanetsa, murume anga kutoda kutondiramba. Ndakazoita mwana, ndakabva ndatozoti regedza Mwari akabva andipa mumwe wechitu. Saka ndine vana vangu vaviri.
Nyanzvi munyaya dzetsika dzepasi chigare Ambuya Priska Chizano vataura kuti ichokwadi kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kunetseka nembereko. Vakaendera mberi vachiti vazhinji vacho vanokwanisa kurapwa pachivanhu votozoita vana.
Vamwe vanhu vanonga vakatoberekwa vasingakwanisi kuzvara vana, asi vamwe vanhu vanenge vari vanhu vanobereka vakagadzirwa nemishonga yechivanhu kuti vageze zvibereko kana kunonzi kuuchikwa. Vakauchikwa anopedzisira aita mwana.
Munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe Traditional Healers Association Zinata Sekuru Prince Sivanda vatsinhirawo mashoko atarwa naAmbuya Chizano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vatenda kuti pane mumwe mudzimai akashaya nezuro apo Zimbabwe yaitamba neCongo Brazzaville. Mudzimai uyu anonzi Amaitadiwa, tavabata kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi, kune mudzimai akashaya pagame redu remusi wesande. Pane gate number 4 ndeyakaita stampede. Ndo paka paka tisiriwa wakacheka ipapo.
Saka nyaya ichiri kuongororwa nemapurisa here zviri kufamba sei?
I think izvo akazotakurwa achienda kumochari. Nhasi tanga tiri ku izvo zvinotaura kuti kuita maybe some 5 minutes away kubva pane funeral yacho. Ndandaendawo kunobata maoko ikoko. Saka zvimwe zvese zvakapera zvekuti burial iri kuitwa mangwani.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko asangana nevanhu vekumanikaland nemasvingo nekuda kwedambudziko redutu mupengo. Vanhu vachichema-chema kuti chikafu chiri kunonoka kusvika uye havasati vakwanisa kuviga vamwe vanhu vakawanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina anotungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.